chagete kudena chomira seni mugu chongwa lambo apinam.